nemhembe yanchirikunzwa kumativi ose enyika zvinoratidza kuti tsarudzo hadzina kupfuma zvakanaka zviri kuzhinji kwacho unonyatsokuona kuti zvanga zviri predetermined kuvanhu padakanyidet ikoko wedza une vanhu kana hauna ndora kwedu kudzakaeast talent chivange yakaratidzira kuti anogona nge ane vanhu vakawanda zvisingabviri asi ndoona kuti pakubuda kwemari dzavo dzakabuda zvii dzakadyiwa ndoona mhere yaidwa nevachirangwa munga mune odium vakaona vachirangwa vachitaura kuti haa the process irungwe how is the formality but my results are predetermined zvavakataura paya ndo chokwadi chizere nokuti kose kwakaita saridzo hakuna mari kufara kumasvingo kwekuende kumasvingo eben hwenje mahwende wajust declared a winner pande akaona zake recipo ari candidate but he was nominated and approved kuti akondese but on the day of voting his name was not there zvinhu zvaingoitwa but iri formality asi vane vanhu vavo
Dr. Mavaza munoti kudii nezviri kutaurwa navakurawoni vari kuti sarudzo dzanga dziri batamurefu batamupfupi
vakurawoni havangazvinzwisise nekuti mubato ravo havatoziva chinzi maprimary chief chavo vanongomirira mutungamiriro yavo kuti angonovedza kuti iye ndiye uchamirira ganupf inopa vanhu mukana wekuti endai mutatsurane abai vangabwe ndozvakaitika pane vazhinji vasina kubudirira mutarudzo havafari nazvo nekuti kune vamwe vangogarawo wedha ari wezano kana hasi wezano haatofarira kukundwa saka ane kuchema kwakawanda kwaanoita kana achinge akurirwa hazvireve kuti sarudzo hadzina kubuda zvakanaka kune kumwewo kwakaina dambudziko rekuti zvinhu hazvina kuuya nenguva mabepa haana kusvika nguva iripo dzakasiyana siyana hakuna kana mukatarisa sarudzo dzese dziri kwavasi penyika mukatarisa one by one hamushayi chinongedzwe hamushayi chipomerwa chinowanikwa asi munenge maedza kuita guta ruzhinji ratinoti pachirungu dhemokrasi guta ruzhinji inoda kuti vanhu vasarudze munhu achavamiririra mumaconstituensi mavo isu takaona kuti zanupf haikanganwe kuti chayakarwira kuti zimbabwe isununguke kuva kweone man one vote
vakurawoni munoti kudii nezviri kutaurwa izvi
kuda mavaza havazivi kuti 2018 vamutamba vakadyiwa sarudzo zvikaanaunzwa kuti vamutamba vadyiwa was very clear and open to everyone but zvakangozobuda zvakakunzi vamutangwa ndo vakutomira mukuru wazviramba kuti mutangwa haangadyiwi nekuti mukuru wemaovheti uye ndo vakafanisa kuti vamugabe vaende sanga varege kumira pavanhu pambete vanhu vachipupura kunaka kwemapuramari ezanup f isine nhoroondo yazvo nhoroondo iyoyo tinayo kuti zanup f inoona even ifamba pamanhingi apfuura maitoona kuti pane mavhidhio akabuda takaona vanhu vachirwa zanup f vanhu vachitukana vamwe vachierenga mavhoto ekubira umwe achinzi akavhotera kudhara zvuru zvataiona on camera saka havagoni kusudza nhasi nemuromo wavo kuti zvamukaona handizvo itakaona maziso henu so hatichitaura zvinhu zvozvo zvekutwana kwembudzi panapa but tirikutaura zvinhu zvatakaona nemaziso hedu but rwendo runo ndokunga muri kurota kana nguva sekuti mukavita maelections hatiri kupindayo aiwa vanhu havana kupata vanhu vakangwara makaimbira zvinhu zvakawanda sitereki zvamusina kuita magetsi vari muri mazuva nezuva vanhu vachisvika kumabasa saka zanup f apa sarudzo izizi raigara kanganwa because zimbabwe haina vanhu vakapusa zvekuvhotera vanhu vari kuona kuti vari kuondonga nyika
Dr. Mavaza pindura itizvo
zvavanofungwa kuti ndo zvakaitika aiwa hazvisirizvo vakurawoni zvinoitika kuzanup f zvekuti kana vanhu muchinge mavhota sarudzo haiverengwe nevanhu vari kutaura kuti ndiana hwina masarudzo yapedzwa inoenda kupolitibhiro politibhiro ndiyo inozodaidzira kuti vahwina ndevapi saka kana pachinge pachadambudziko munhu anenge asikwa ndakundwa anoenda kudare zanup f ine matanho anotorwa ekuti ungapikisana sei nesarudzo yaibuda kumapuraimari haingondi zvaitwa zvakwana unopiwa mvumo yekupikisa zvotariswa zvombomiswa zvozozenzaiwa taona uyu abhiya hawina ndachange pasha zvinoitika izvozvo asi hazvireve kuti takundikana zvinoreva kuti taterera nekuti musangano wezanup f musangano wakaisvonakisisa unoterera vanhu vavo ine nzeve dziri muvhu, nzeve dziri muchadenga nenzeve dziri mumadziro. Saka tinonzwa zvinoda vanhu toita saizvozvo. Ndokutsvakanakira zanupi.